manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva zuva reIndependence nemusi wechina kusvika iye zvino wasvika pavanhu gumi nevanomwe.
Fikeda ina kuchinja zvakanyanya kubva nizvo nezuro taitaura zvevanhu 60 nhasi tiri kungotaura kuti figa iyi yawedzera nemunhu 1 meaning tani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Congress yedu nure MDC reUnited Kingdom semange matunhu gumi nerimwe inodoma zvakare vaNelson Chamisa kuti vatungamire bato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva pazoro reIndependence neGood Friday kusvika nhasi wasvika pagumi nevanomwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vatanhatu vakafa nemusi wechina kuchitiwa vamwe gumi vakashaya nemusi wechishanu pakatanga zoro reEaster. Assistant Commissioner Nyati vanoti tsaona idzi dzinosanganisirawo dzevanhu vaitsikwa nevatyairi vachibva vatiza uye dzinoratidza kuti vatyairi vanenge vasina kuisa pfungwa dzavo mumugwagwa. Gore rapera vane makumi maviri nemumwe vakashaya munguva imwe cheteyo. Ngatinzwei hurukuro yataita naAssistant Commissioner Nyati.
Figeda ina kuchinja zvakanyanya kubva nizvo nezuro taitaura zvevanhu 60 nhasi tiri kungotaura kuti figa iyi yawedzera nemunhu 1 meaning tani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Chii chikuru chamungati chiri kunyanya kukonzera matsaona?
For instance, pamatsaona aitika 1 tine mahit and run accidents like yakaitika kurimuka kwakatsikwa munhu motorist akatiza. Tine yakaitika pa 40 kilometer peak Bulawayo Victoria Falls pakatsikwa munhu zvekare muridzi wemotikari akatiza. Then tine munhu akatsikwa muHarare vaita breakdown nemotikari vachigadzira motikari yake nomu wake umwe ndobva angopinda motikari asina kuona kuti mwari pasi pemota ndobva amutsika. Then tine imwe yakaitika kumarondera kudhuze nekuruwa apo Honda CRV yakangosvika ichibva kumasure panomwe mutyairi anga ane Toyota anga amira achida kutakura hama dzake ndobva yarova Toyota nokumasure yanga yatobuda mumugwagwa ndobva pafa vanhu vaviri. Then tine tsaona yebhazi nelori zvakaitika kumasvingo vakabonderana vakaita sideswipe bhazi raidza kuovertake pakafa vanhu vaviri. Saka muriona kuti tsaona dzedu dziri kuitika nenzira dzakasiyana-siyana asi chikuru ndechekuti kuitika kwetsaona kunoratidza kuti vatyairi vanofanira kunge vaine yatinoti pachirungu the correct mindset, mindset yekuve responsible on the road kana kuti attitude yekupromota safety. I think ndo nyaya yakanyanya kukosha iyo. Tingataure zvakawanda but munyatsoona kuti tsaona dziri kuitika idzidzi dziri kuitika emasituations okuti you tend to wonder kuti kudriver ambenge achifunga chii.
Takaonawo muchivimbisa kuti munguva ino yezororo muchawanza mapurisa mumigwagwa zvakabatsirawo here kudzivirira tsaona nekuti vanhu vanga vachityaira vakachengetedzeka?
Zviri kubatsira zvikuru nokuti muri kuona kuti mapurisa asingoshandeka kati izvozvi izvi mukatarisa tiri kufamba neveTrust Safety Council, tiri kufamba neveVID neveMinistry of Transport and Infrastructure Development tichitaura nevatyairi tichitaura nevafambi. Saka muri kuona kuti tsaona zhinji dziri kuitika dziri kuitika panhu pokuti unenge usingatarisiri kuti pangaitike tsaona sezvandataura pokuti munhu anotsika munhu usiku otiza oenda munhu anotsika cyclist arikuda kutocrossawo mugwagwa sezvakaitika kuInyati cyclist aitoendawo pachipatara munhu otomutsika fanyatsoona kuti zvimwe zvacho nezviri kuitika vatyairi ngava vinemweyawo kuve responsible parodi nokuti zvimwe zvachona unotoona kuti driver apapapa zvaaita hazvitarisirwi mumugwagwa kana kuti munhu ari kunotsika munhu akamira kunze kwemugwagwa uku munhu akamira kunze asi mutyairi anobuda mumugwagwa kunotsika munhu akamira kunze uko ozoshamiswa saka chii chiri kumboitika paanga achityairi ari kufunga chii ari kuconcentrata here kana kuti pane zvimwewo zviri kutomunetsa mutyairi iye
Vanga vari mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nezuro rakapeta Congress yaro yedunhu reUnited Kingdom, Iro rakadoma zvakare vachamisa kuti vatungamire bato iri. Vatendai Biti, amai Lilian Timvius, pamwe nava Weltman Ncube, vakadomwa kuti vave vatevedzeri vemutungamiri kuchitiwo muzvare Tabita Kumalo vachidomwa kuti vange vari sachigaro. VaDaniel Molokela ndovakadomwa kuti vatore chigaro chemunyori mukuru, vaJob Sikala vachidomwawo kuti vatore chigaro chemurongi wemisangano. Valuk Tambori Nyoka ndo vakadomwa kutora chigaro chemutauriri webato vachiteverwa navaJacob Mafume. Kuti tinzwe mafambiro akaita musangano uyu zvizere tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Ya musangano wedunhu reUK wakafamba zvakanaka vakaita meeting yavo vakaungana murunyararo vakaita maprocesses avo vakafamba zvakanaka vakachuza leadership yavo itsva vakaita manominations avo enational leadership kubva kuyouth kumadzimai nemain wing hatinoti main wing inenge yakavhengana vese ivava saka zvinhu zvakafamba zvinhu zvakadadisa kutaridza kuti musangano wedu kuUK wakasimba zvakaoma kudaro isimbi chaiyo chaiyo vari kudavo kubetsera nyaya yerusununguko reruzhinji rweZimbabwe na pama nominations havo vakanominata ivo vapresident Chamisa kuti vange vava president vakaitawo maVP anoitawo Weltman Ncube Tendai Biti na Lilian Timvius ndo pavakanominata kumaVP ipapo saka tinovimba kuti zvakafamba zvakanaka musangano unenge wakagadzirika ende uchange uchiinda mberi
Takanzwa vamwonzora pavakazivisa kuti havachakwikwidzana navaChamisa vachiti varudawo kuramba vachienda mberi nekupesa basa ravanga vatangawo semunyori mukuru. Pane matunhu atavasarudzawo here?
Vakasarudzwa naMatt South kuti vange vari munyori mukuru ndo dunhu regara vasarudza. Saka zvinoreva izvo kuti varimowo mugango racho rokuti tisarudzwe. Vachadecidawo sekuona kwavo kuti vanoendera mberi vari ipapo kana kuti vane kumwe kwavachazotsvaga. Iyi nyaya yekuti mumwe nemumwe muMDC zvatiri kuita apa tiri kubvira zvoo takatarisana neudzvanyiriri weZANU-PF abata zheve abata muswe neabata ndove arwisa vakuru vanoti atsunywa arwa chero wakwanisawo kuuya nechaunokwanisa une chigaro chipi nechipi ndo kuti tisunde zvatiinazvo pamberi pedu apa
Vanga vari mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. MaKristu ari kurangarira mwanakomana waMwari Jesu Kristo panguva yezororo reEaster achiti nguva iyi yakakosha zvikuru nekuti ndiyo nguva yavanowana yekunamata kuti varegererwe zvitadzo zvavo uye kurerutsirwa matambudziko avanosangana nawo muupenyu. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vatendi vakataura neStudio 7 vakawanda vanoti vachapedza zororo reEaster iri vari kumisangano kumakereke avo akasiyana siyana uko kwavari kunamata nevamwe vachirangarira mwanakomana waMwari uyo akafira zvivi zvavo. Vazhinji vanoti nguva yakakosha zvikuru nekuti ndipo pavanowana mukana wokutenda Mwari nekuvapa mwanakomana wavo akauya pasi kuzofira zvivi zvavo. mufundisi Mishek Mastara vekereke Baptist vanoti nguva iyi yakataka kupembererwa nekukosheswa munyika kubva Zimbabwe isati yawana kuzvitonga kuzere nekuti vatendi vechikristu vanorangarira mabasa akaitwa nemwanakomana wamwari uyo akafira zvivi zvavo nekumuka kuvafi muzuva retatu.
Ndatenda chaizvo. Regai nditi Easter. Kana chireva kuti Easter, tiri kutaura kufa nekumuka kwakaita Jesu Kristu pamuchinjikwa. Izvi zvichireva kuti panguva yeEaster ndiyo nguva yakaroverwa mwanakomana wamwari pamuchinjikwa. Panguva iyoyi yakanga iri nguva yePassover kumaJudha. Zvino zvayakanga iri nguva yePassover yakabva yasangana nenguva yaakaroverwa pamuchinjikwa. Zvichireva kuti inguva yatakasunungurwa isu. Nekuroverwa kwakaita pamuchinjikwa, tinoona kuti tikadzokera kumashure kuzvishoma tiri kuona vajudha vachifamba tichitatanga pana Abrahamu achiuya Mwari vachida kuzviratidza kuvanhu. Mwari achida kuzviratidza kuvanhu vanhu vakanga vabva pamberi pamwari asi Mwari akaramba achikoda vanhu. Tichiona kuti vanhu vakanga vanyengerwa kubva pakutanga chaipo pakanyengerwa Eva naSatani vanhu vakabva pamberi pamwari. Zvino Mwari akaramba achida vanhu.
Vamwe vataura neStudio 7 vanoti nguva iyi yakakosha nekuti vanoungana kumakereke avo nevamwe vatendi vakawanda vanobva kumativi mana enyika vachinamata pamwe chete kuti vanzwikwa naJehovha. Ambuya Ropofadzo Tabe vanopinda kereke yeCovenant iri mudhorobha reMasvingo vanoti nguva yeEaster kana kuti Pasika inoyera muupenyu hwavo nekuti ndiyo nguva yavanosvika pedyo naMwari vachinamatira zvose zvavanoitirwa mukurarama kwavo.
Nokuti kubvira kare nakare kumaOld Testament kwava kune mapristi aifa achifa zvachose asi uyu Jesu Kristu akafa akamuka. Uye ndiyo nguva yatinorangarirwa kuti zvose marwadzo ake ose akatakura mitoro yedu yose kuburikidza namarwadzo ake ese akarovegwa asina kana nemhosva. Uye akavimbisa kunyange noumwe wemwe womutadzi kuti nhasi ndichange ndinewo mumbambo hwokudenga anga abvuma ati aaknowledja kuti Jesu Kristu ndimambo.
Pastor Love Momngware vanotungamira kereke Tabernacles of Grace International Ministries vanokurudzira vatendi munyika kuti vakoshese zuva iri varangarire Mwari vachitenda nekukumbirira makomborero muupenyu hwavo. Vakanoenderera mberi vachiti vanhu vazhinji vasingatendi nezvenguva iyi vanofanira kunamatirwa uye vaonese kuti upenyu hwavo hwakakomborerwa zvakadii panguva iyi mushure mekufirwa nekuregererwa kwezvivi zvavo apo mwanakomana wamwari akarovererwa pamuchinjikwa. Vanoti vatendi vechikristu pasi rose vanofanira kupedza mazuva mana aya ekupemberera nguva iyi vachitsanya kuti makomborero awande munyika.
Ndiyo nguva yatinorangarira nekupemberera ruponeso rwedu. Kajiti ndiyo nguva yatorangara nekupembera ruponeso rwedu. Ndiyo nguva yatinotenda kuti Ishe wedu Jesu Kristu ndopaakaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwezvivi zvedu akafa akavigwa akamuka nezuva retatu. Saka isu Easter inotikoshera because ndopatinotarisira kuti Mwari ndopaakagadzira covenant new one yokuregererwa kwezvivi zvedu.
Vamwe vakaita saamai sungane zvarabwana ashe vanoti nguva iyi ndiyo yavanotora kunamatira nyika yeZimbabwe iyo iri kusangana nematambudziko akawanda.
Hongu tinotonamata pane nguva yatinototi iye zvino sangano rese chechi yese tiri kunamatira Zimbabwe kutoti ngatinamatire umwe nomwe paakamira ipapo namatira nyika yako nyika yeZimbabwe. Saka hongu tinonamatira nyika, tinonamatira ikonomi, tinonamatira even kuti Zimbabwe ngaive neleadership inotya Mwari.
Nguva yeEaster inokoshwa nehurumende yeZimbabwe iyo yakaita kuti ive zororo kuitira kuti vatendi vaone nguva yekunamata vachitenda vasingaendi kumabasa. Gore roga roga muna kubvumbi Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzevatendi kukoshesa nguva iyi apo vanozorora kwemazuva anotanga nechishanu kusvika musi wemuvhuro. Vanhu vanopfuura zvikamu makumi masere kubva muzana munyika yeZimbabwe ndevechitendero chechikristu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. 0800 465 0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumhirizhonga isati yamboonekwa mukati memakore gumi muSri Lanka, mabhambo akawanda aputitswa mumachechi pamwe nemahotera epamusoro pazuva reEaster Sunday, zvasiya vanhu vanodarika mazana maviri vafa uye vamwe vanodarika mazana mana vakuwadzwa. Sangano renhau rehurumende reNBA reBNA muBahrain rinoti mambo Hamad bin Isa Al Khalifa vadzosera kodzero yekuve zvizvarwa kuvanhu vakawanikwa vaine dzimhosva mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe avakanga vatorerwa kodzero dzavo dzekuve zvizvarwa zvenyika iyi nematare edzimhosva. Zvino tomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nenyaya yatanga tichikurukura pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, apo tanga tichitarisa nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki, nyaya yekuti vechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhakwa. Tiri kuendera mberi nenyaya iyi tichikurukura na vamutandazo Ndlovu, avo vanoita basa rekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko iri, nechirungu vanoti rehabilitation specialist. VaNdlovu, ndinomugamuchirai muchirongwa. Zviri kufamba here mukoma? Happy happy Easter.
Totenda zvikuru. Happy happy Easter. Totenda kugamuchira pachirongwa chanhasi.
Aiwa, tiri kufara kuva neni pachirongwa. VaNdlovu, vhiki rapfuura pachirongwa makabata nyaya yakakosha zvikurusa. Takakunzwai muchiti munyika hakuna nzvimbo dzakawanda dzekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko ratiri kukurukura nhasi muchirongwa. Saka chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti vanosangana nedambudziko iri vabatsirwe?
Tinofanira kuitika mukoma ndezvekuti tinofanira kuita 16 ine vanhu vanokwanisa kubatsira vana vedu vakuwadzwa. Senyika zvatinofanira kuita kugara pasi totsvaga isusu atinoti matechnocrats, vanhu vanokwanisa kuita nezverehabilitation, toonesana kuti munhu kana ane nyaya yakadai anobatiwa sei.
Vateereri vazhinji vakapinda muchirongwa vakachema-chema vachiti mamiriro akaita upfumi hwenyika ndicho chimwe chinoita kuti vechidiki vaone kunge zviri nani kuti vatore zvinodhaka. Tipeiwo maondero enyu pamusoro pefungwa idzi.
Nyaya yekuti upfumi ndo yatinoti isusu inongo ichikonzi blame game, because inini argument yako yangu mukoma ndeyekuti every time kana ndichidhila neadict ndikaita calculation yokuti angandiudza kundorova mabhongo 5 a day, mabhongo aya ari kuatenga. So that means those people vari resourced somehow. Are we committing suicide because the economy is bad? Mazuva ano mukoma havasi kutora nekuti economy yashaa, vari kutora nekuti masubstance abuse aya atoita control over their system, their mind, their emotion and physical being. That is why the little that they will get vanozotora vanodi vanotenga madrugs, vanodi kuti vatore kavanohodza mafrizi kana kuti matomatoes votenga. Kuti hatane nyika yazara netovapana vadiki tinotengesa matomatoes.
Aiwa, taakusvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, VaNdlovu. ndiudze iwo pane umwe mutereri vakatutumira message pa WhatsApp vachiti mwana wavo akatarisana nedambudziko ratirikukurukura nhasi muchirongwa. Mune mazwi here kuvapa amai ava angavabatsira?
Zvandingataura kuna mubereki, chinhu chekutanga ngativaratidzei rudo. Rudo ruripo ndorokuedza kunyatsotsvakirisisa kuti zvabvira kupi. Tapedza ipapo toona kuti mwana tinomubatsira sei. Saka mubereki, titsvagisisa ubvunzisise kuti mwana wangu kuti apure pane zvinhu zvichii chingadiwa. Ende usavhumire nyaya yekuti mwana anozopiwa iyo inonzi substitute drug kuti akwanise kubva pachiachiya. Because chiripo ndechekuti zvose zvaanotora zvinozogara muviri.
Vandlovu, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki nhasi.
Watenda nerio zvikuru.
Aiwa vadiwa vateereri, apo tanga tichikurukura navamutandazo Ndlovu pamusoro pedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vechidiki vakawanda munyika, dambudziko rokuputa uyezve kunwa zvinodhakwa. Tisati tapeta chirongwa, regai timbocherechedza nguva iyi yeEaster uyezve upenyu hwaJesu Kristo tichiimba kanziyo kaWinky D. Hanzi dzika dzikangirozi,
dzika dzikangirozi, dzika ndiwanire nyasha.
Moyo wekubereka zvinowanire mera, zvinondibaya pahana pandinotarisa vana. Pfungwa dzotenderera, miso dziyoyerera, zvinondibaya pahana pandinotarisa vana. Ndaiti zvimwe
kanziyo kaWinky D muri Zimbabwe. Happy Happy Easter. Asi nguva ndiyo yadyanana, chinobhururuka chinomhara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chinotanga na 8 PM chichipera na 9. Vanoda kukurukura neni ndiripo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapa paStudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo. Zvekare, nguva ndiyo yadyanana, anokoneka ine mufaro, ndinewo nyuma ikove. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Kana ndakaneta.
Manheru akanaka vateereri, ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mazuva matatu apfuura aya mazuva anokosha muchitendero chevaKristu. Tichicherechedza nguva ino yeEaster, nhasi tichanzwa mashoko kubva kuvafundisi. Tichatanga nekunzwa mashoko anobva kuna Reverend Mtata veLutheran Church muHarare.
Nhasi musi wesvondo reEaster. Shondorwa vaKristu pasi rese pavanorangarira kuti Jesu akatambudzika, akarovegwa pamuchinjikwa, akafa nezuva rechitatu akamuka. Izuva ratinorangaridzwawo kuti nhoroondo yekumuka kubva murufu inhoroondo inodzokera kumashure, uko vaIsraeri pavanorangaridzwa nyaya yekudzikunugwa kwavo kubva muutahwa hwevaEgipita. Apo pavanga vachishandiswa vari nhapwa, Mwari akanzwa kuchema kwavo akaburuka kubva kudenga, akauya akavakokorodza, akavaita vanhu, akavafambisa, akavavhurira nzira, akavasvitsa kunyika yechipikirwa. Nesu nanhasi tinorangarira saizvozvo tiri vaKristu, asi zvikuru tiri vana vemuZimbabwe, kuti munguva ino yeEaster tinorangarira Mwari anotarisisa zvikuru nokucherechedza nokuteerera kunzwa kuchema kwevana vemuno muZimbabwe, agovakokorodza, agovaita munhu mumwe chete, agovapa simba pamusoro perufu gwatakatarisana nago agotipa upenyu hwakazara, agoregerera zvivi zvedu, agotiyananisa naMwari, uye zvagotiyananisa umwe noumwe kuti tiyanane isu savana veZimbabwe. Agobvisa kushushikana, agoisa tariro pamberi pedu. Ndozva zvinoreva kwatiri isu semaZimbabweans munguva ino yeEaster. Tinotenda.
Tinotenda Reverend Mtata. Tochinzwa kubva kuna Reverend Andrew Mdarara vari kuUnited Kingdom.
Kana takatarisana nenguva yeEaster, tiri kuyeuchidzwa zvakare kukosha kwakaita mambo wedu naIshe Jesu Kristu. Asi hazvingogumiri pakurangarira zvaakatiitira chete, kuti tinoenderera mberi nokutevera mushoka dzake. Chakanyanya kuita kuti Jesu Kristu arovererwe pamuchinjikwa nevakanga vane simba panhambo iyoyo. Ndochokuti wakanga achimira neavo vakanga vachinakurirwa kure nevakanga vane simba. Jesu Kristu anoonekwa achiita ushamwari nematax collectors, anoonekwa achiita ushamwari nepfambi, anoonekwa achiwadzana nevane maperembudzi, anoonekwa achiporesa mapofu nemheta mapofu. Zvinova zvakashungurudza avo vakanga vane simba panguva iyoyo. Saka zvinotiyeuchidza zvakare kuti kana tichipemberera Easter, tinofanira kuyeuka zvakanga zviitwa namambo Jesu Kristu, uyo wakanga achimira nevakanga vasingaiswi pedo nevakanga vane simba. Saka inguva yatinokurudzirana kuti tinofanira kumira nevasina simba, tichitaura tichitaura takamirira avo vasina manzwi wokuti vataure vari voga, tichivamiririra, tichivatsigira, tichiona kuti zvichemo zvavo nenhunha dzavo zvahwikwa here nevane simba, pamwe chete nokuvanyengeterera, tichirangarira zvatakatiwa namambo wedu Jesu Kristu tenda akatifira pamuchinjikwa. Haana kungofa chete, asi nezuva rechitatu wakamuka kuvakafa. Naizvozvo tinogereketa tichiti rufu humborera kwako hungavepiko, nokuti muna Kristu Jesu Kristu tenzi wedu tine upenyu, upenyu husingaperi.
Topedzisa mashoko eEaster tichinzwa kuna Reverend Oliver Mandisodza.
Ndinokwasai mose muri yeZimbabwe yakatekeshera pasi rose. Ndini wenyu Reverend Oliver Mandisodza, Women of Valor, Purpose and Vision. Ndinoda kukutendai hama wadikani nekuda kwezvara nhasi. Ndinotendai Mwari kuti tikurangarira basa guru rakaitwa pamuchinjikwa namambo Jesu. Ndinofara zvakare musoko raMwari kuna Vakorose chapter 2 ndima yamukati verse 14 unotaura kuti Ishe Jesu akatiregerera zvivi zvedu akadzima rugwaro rwaipikisana nesu. Zvino ndinofara mudikani kuti zviro zvose zvingada zvanga zvipikisana nesu panguva ino senyika yaZimbabwe, tinoda kuti tizvirovererwe pamuchinjikwa. Tinoda kuserebhureta basa rakaitwa pamuchinjikwa. Tinowana tariro tikasasa muchinjikwa, tinowana kusimudzirwa, tinowana kukunda. Zvino tinotaura soko raMwari kunyika yaZimbabwe. Zvakanyorwa, zvakanyorwa, hazvichashandurwa. Tinokutendai hama dzangu, tinokutendai nana baba vari kumira nesu, kufamba nesu. Zvino ndinotaura nyasha kumhuri yeZimbabwe. Vari kufamba mumigwagwa ngavachengetedzwe nenyasha dzaJehovha. Vari kunoshumira Mwari wekudenga izosangana nevanhu venyu. Mwari vangu vari kudzimba dzavo, vari kurwara, vari kuitwa siri Mwari, ngava vanhu venyasha nemi. Ndinokutendai, ndinokutendai hama dzangu. Ngatirambe takasimba pachinhu ichi, tichitarisa kusimudzirwa kwavanakomana vedu navana baba nanamai navanasikana vedu. Jesu ngavaongwe masikati ano. Ndinokutendai hama dzangu, Mwari wakuitire zvakanaka.
Aiwa, nemashoko iwayo vateereri tinotenda zvikuru vafundisi vatipa mashoko avo panguva ino yeEaster. Ndinoimba muchavainisu zvekare svondo rinouya tichikwigirai mamwe mashoko mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mova nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka. Tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo kavo katinoshandisa muchirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva nemusi wechina kusvika iye nhasi huri pavanhu gumi nevanomwe. Kongresi yedunhu reMDC reUnited Kingdom inodoma zvakare vaNelson Chamisa kuti vatungamiri bato iri. Tashika kumagume chirongwa chedu chanasi. Iva inesu zvakare mangwana. Anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le chona njani mtwazo mohle olamukela emoyeni ngenjabulo lamhlanje kungesonto ngelanga lokuvuka kwendodana mhla ka 21 kumabasa 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
isikhathi esiqakathekile kakhulu ngoba sisikhumbuza umusa lothando lozwelo uNkulunkulu abalalo kithi thina njengabantu.
Amakholwa esiKristu emhlabeni jikelele ebethakazelela ukuvuka kukaJesu Kristu namuhla. Kodwa ukujabula lokhu kusuke kwaphanjaniswa ikubhonjwa kwamathempele kwele Sri Lanka lapho okufe khona amaKristu edlula amakhulu amabili 207.
Siyakwemukela kodwa silo siko lwethu. Olwethu siko njengoba kunje kuyiholiday. Obaba baya emakhaya, omama bayapheka amatshwala okwemukela.
Kambe iPhasika ichoni kulabo abakholelwa esintwini, sitho abamadlozi phela. Silo siyazi ozasichasisela. Amapolisa athi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngephasika selifike kumachumi phose amabili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakholwa esiKristu emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe ebelokhe enanza ilanga lePhasika namuhla njalo ethakazelela ukuvuka kukaJesu Kristu. Kodwa ukujabula lokhu kusuke kwaphanjaniswa ikubhonjwa kwamathempele kwele Sri Lanka lapho okufe khona amaKristu edlula amakhulu amabili 207. Abafele kulezi zehlakalo bagoqela izizalwane zakulelo lizwe ezeMelika, ezeBhilithane leza kwamanye amazwe achiyeneyo. Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubona abangamakholwa esiKristu bathumele amazwi entuduzo kwele Sri Lanka. Ababili laba basole kakhulu ukuhlaselwa kwamaKristu lokho besithi lobu yibudlova obungamelanga benzakale. Intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu ulandisa okunengi ngobe kusenzakala ngePhasika eZimbabwe.
Kusukela ngolwesihlanu amakholwa ebethe gwaqa enkonzweni zawo ezehlukeneyo ekhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu Kristu ngokuhlabelela edumisa. Ngokutsho kweBhayibhili namuhla kulapho uJesu avuka khona ethuneni lakhe wenyukela ezulwini. Umfundisi uSensibanda uthi lesi isikhathi esibalulekileyo kakhulu empilweni yamakholwa.
Isikhathi esiqakathekile kakhulu ngoba sisikhumbuza umusa lothando lozwelo uNkulunkulu abalalo kithi thina njengabantu.
UNkosikazi Charity Ndlovu ngomunye wamakholwa esiKristu edlula i-2 billion emhlabeni jikelele, uthi ikhefu lephasika belilihle kakhulu. Ngokunjalo uthi ukhangelele okuhle uhambo lwakhe lenkosi.
Angikhangelele ukuba lempilo elenguquko, njalo sengikhunjiziwe njalo ngokufa kwakhe. Uthi khonokho lengqondo iba lokuguquka, umcabango uyaguquka. Sikhangelele ukubona okuhle njalo ehambeni lolo lenkosi yethu Jesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa uNkosazana Sindisiwe Ncube ukhuthaze abasakhulayo ukuba babambelele kuNkulunkulu.
Ngiyathanda ukubakhuthaza ukubana babambelele kuJesu ngoba nguye yedwa ophilisayo. Babekwazi ukubana wasevuka, wavuka lempilo zethu, wavuka lobutsha bethu.
Iphasika yalonyaka iza ngesikhathi kulobunzima obumangalisayo elizweni ngenxa yokukhwela kwentengo yempahla ezichiyeneyo ezimqoka empilweni kaZulu okugoqela ukudla. Ngokunjalo abanye ngabahambe enkonzweni besiyakhulekela impilo engcono lobubelo elizweni ikakhulu kwezomnotho. Umnumzana Thabani Ndlovu ngomunye wabo.
Kuyafana ngavele kuyadura, zizidura kuyadura yonke into. Hayi vele hayi. Ngifile khona ikho emagarajini, sithwele nzima vele hayi. Sithenge simpazo edura ifwile. Into ziyadura, into ziyadura zonke la.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngumnumzana Magugu Bernard, yena uthi lanxa impilo inzima eZimbabwe ukholo lwakhe yilo olumqinisayo.
Lanxa izinto zinzima eZimbabwe ukholo lwami yilo olungiqinisayo, sithemba ukuthi izinto zonke zizalunga.
Ikhefu le-Easter liqale ngolwesihlanu njalo liphela kusasa ngomvulo, okutsho ukuthi abantu abaningi bazaze bebuyele emsebenzini ngolwesibili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, iPhasika iqakathekile kumakholwa esiKristu, kodwa ingaba isichoni kwabakholelwa esintwini? Sixoxelo siyazi umnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Siyakwemukela kodwa silo siko lwethu. Olwethu siko njengoba kunje kuyiholiday, obaba baya emakhaya, omama bayapheka amatshwala okubemukela. Kuyabo kungasibo utshwala bokuthethela, ngoba ukuthethelwa kuthethelwa ebusika sokuvuniwe. Kuyabe kuyukubemukela ukuthi bavele emadorobheni bazebona abantwana.
Uthi wena kuthethelwa ebusika kuphela, akumane kuthethelwe nje yiloba yisiphi isikhathi?
Kuthethelwa, kuthethelwa kungavunwa. Nxa sokuvuniwe kulapho kuthethelwa khona. Kodwa-ke njengoba ngisitsho ukuthi obaba babesiye emakhaya bevalile ngaleli khefu, omama bayapheka utshwala okwenzeka ukuthi nxa befikile bathokoze labo labangane babo. Yebo, kambe ukuhlatshwa izimbuzi kuyahlatshwa ngoba kuyabe kuchelesiwe.
Nxa kuthethelwa khonapho obaba uNgwenya, liyabe lisenzani kahle kahle?
Ukuthethelwa okunye kuyabe kungumbuyiso okukhumbula abazali bethu abahambayo, sibaletha ekhaya ngosiko ukuthi nxa umuntu efile uyalethwa ekhaya emolini yakhe, ukwenzela ukuthi kube yibo abazasigcina abaphansi kulusiko eseluphiwa uNkulunkulu esingeke silulahle.
Kuyabuthanwa yini njengesikubonayo ngalesi sikhathi amakholwa ebuthana, kumbe umdeni lomdeni bayathethela bebodwa emizini yabo becela lokho abakucelayo?
Imdeni ngemdeni nxa uthethela uyavikela omakhelwana ukuthi ngelanga elinje sebesilomthethelo, lezihlobo ezisekudeni lazo zitshelwe ngelanga elinje sebesilomsebenzi oqondana lobaba, oqondana lomama, kusiya ngokuthi elimkhumbulayo nguphi. Nxa kungumthethelo nje wemuli batshelwa njalo ukuthi hhayi, sithi sihlanganise amakhanda sikhumbuleni abadala. Yikho-ke ngalelo langa-ke kuyahlatshwa izinkomo, kuyahlatshwa imbuzi, ukwenzela ukuthi kuthi kuthethelwa kudliwa abantu bechelesile.
IPhasika lokuthethela kuyafana nje kwehlukana ekutheni ukuthethela ngokwesintwini, iPhasika ngamaKristu, yikho okutshoyo?
iPasika singathi ngiyamakholwa esiKristu into yabezizweni ababuya layo kulele lethu. Yikho ke ngaleyo ndlela sibemukela kanjalo labo. Asithi ukuthi okwabo kubi njengoba bona besitsho ukuthi kwethu kubi ngokwamadimoni. Kanti ke hayi lokwethu sakuphiwa uNkulunkulu, sikhumbula abafayo labo bakhumbula uYesu owafayo.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya ngusiyazi njalo uyingcwethi kwezamasiko besixoxa ke laye lapho kobulawayo. Amapolisa athi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngekhefu lePhasika seliqongela fika kuchumi elilodwa lasikhombisa 17. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ezinye zalezi ngozi zibangelwe ngabantu abehluleke ukutshayela ngonanzelelo. Unyathi uthe abanye abachayeli abadalele izingozi babulala abantu beserimukala seHarare njalo basuke babaleka kungasazanga amapolisa. Ngokunjalo unyathi uthi ayawadinga amapolisa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siletha helidala o Gibbs Dube.
Senana masiva
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelo
bola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silokozikazi esithabele Dube ukona mpa ke kwele Melika lingalichona njani mama khona phele khona
ayichonile Dube lichonile njani
hayi siyaphila kakhulu ke zulu kandaba lamhla sixoxa ngendaba zokuthi abantwana bakhuliswa njani lapha eMelika siyakwazi umntwana nqa evele ekhaya esiza lapha ucina engena lapha ke emigoqweni ecine child ezida mizo into ezinjalo. Nkosikazi Dube akusitshela ukuthi abantwana abanye bacina besenzani elizweni leli nxa bevele ekhaya.
Abanye abantwana nxa befika kuleli ilizwe bafika babe ngamahlongandlebe. Uyathe uyamthinta, uyathe uyamthinta kube nzima. Akabalihlongandlebe akwehlule kuba lokudana okukhulu ngoba ziningi izinto abazenzayo. Ikakhulu bathi nxa befika lapha besiya kuma high school bafike babona labangane ukuthi angempela viki kuyiwa emaclub. Abonke abazali bayazi iclub. Besimise yakhona le maclub abantu basebeyasebephambekile. Kodwa ke ungachaya phansi ngesisinde. Hayi, kuyalunga. Okuzima kuphela kuleli lizwe ukuthi umntwana ngeke umbeke isandla, ungeke umfake ushwazi. Ngoba uyasuka aye emapholisini. Ukubatshengisa kuphela imvivinya, lanxa angazidweba ngogodo nalilile endlini, nguwe ususecaleni. Mina ke okwami ngama ngomkhuleko, ngahamba naye esontweni, ngamdonsa ekuseni emindantavaba. Kodwa hayi, ngiyeke ngisho ukuthi ngabona okumangalisayo. Njalo ngeke ngisho ukuthi kuzongibe lento engamkhuza kuyo. Zazikhona engimkhuza kuzo, kodwa kuphela kube lento eyamangalisayo ukuthi ngaphose ngahlaba umkhosi.
Yes, siyabona khonoko ke ukukhulumayo ukuthi kunzima kakhulu ukufaka umntwana isandla. Pho ke umzali ugcine senzani?
Uyama ngomlomo. Ngiyakwazi ukuthi uyahlupha. Kwelakithi kakuhluphi. Bakhona abanye abazimisela ukuthi bayakhulumela amapholisa. Kodwa ke phela kweleli kuleli ungavele ube lecala. Ubhalwe phansi, usiyathe lanxa udinga imisebenzi, sebekhangela lokuthi yinkangela yokuthi bakhangele ukuthi ngasemva ulani, behlolisisa bangathola kuphela, ababuzi lokuthi kwahamba njani, bese kuvalela khonokho.
Singathi sizokuthiwa ke kulabazali abaningi sibili abadabuka kwaleZimbabwe, abagcina bebhekane lohlupho lolu, pho ke bagcina besiya kubani ukuze bethole uncedo ngabantu babo.
Uyahamba kuwo emapholiseni, ingxenye liyephiwa ikhansela ukuthi likhansele. Esikhathini uthi uyahamba uya kukhanseli, nxa umntwana ese-over 18 bakutshela ukuthi hayi seyi-adult. Indiyethweni ngeke kubuye ungeke ukuvume ukuthi lanxa eyi-adult umntanakho angena itshwarha. Ekhaya ungumntwana, esintwini ungumntwana uzwe kufa ebazalini. Nxa bekukhuza uzithobe, uzithinte, ulalele.
Lapha ke kuyahlupha sibili ngempela, akunjalo?
Kuyahlupha, kuyahlupha sibili.
Nxa ungathi ke unganika abanye abazali imfundiso yokuthi baphathe njani udabolunje akubatshele sibili ukuthi kumele benzeni.
ukuphatha udaba lolu olokuthi abantwana bangangeni babe sethwakheni babe sengamahlukandlebe. Yekela ukuthi wena nxa ufika lapha lawe njengomzali uthathe ezinye izinto ozibona kwabanye abazali lapha. Mana ngesimo owavela ngaso ekhaya. Mana ngohambo owavela ngalo ekhaya ukwenzela ukuthi umntwana abone ukuthi umama la nxa enguza naye lokho khona phana esimeni sakithi. Njalo nxa ukhuza umntwana akumelanga umtshengisele ukwesaba. Kumele umtshengisele ukuthi ungumzali. Umkhangele enhlamvu zamehlo nxa ukhuluma laye. Yebo angakwehlula. Kodwa lapho ahamba khona uyakwazi ukuthi umama umtshelile. Nxa njalo songani kuba nzima kakhulu. Tshela omunye owakini. Abalapha baphonga ukutshela ukuthi umyekeli. Hamba ku-counseling. Hamba kubani. Kodwa ke nxa ungasuza abakini abaseduzane kulungile. Njalo nxa ubambane lensonto. Kuba lula uyahamba kumfundisi. Liyekhuluma naye umntwana limthobe.
Siyabonga kakhulu ke Nkosikazi Dube. Ngithathe leli thuba zulukandaba ukuthi mbonge umama uSithabile Dube udabuka kwele Zimbabwe ukhona ngapha-ke kwele Melika. Ungadilela kusasa Nkosikazi Dube.
Ngiyabonga baba Dube.
Hayi-ke walamhla sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba oGibbs Dube lilale.
Siyabonga jahe lidala Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hobe. Ngeviki edluleyo kuhlelo lwethu labatsha uhlelo The Connection sithinte udaba lodubo olubhekane labatsha, udubo lokuthatha isidakamizwa bephuza okudakayo abo bronco lokunye okufanayo. Kuliviki siqhubekela phambili ngodaba lolu sixoxa nomnumzana Mthandazo Ndlovu ongumunye osebenza labatsha ababhekane lodubo lolu. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo bafo, unjani?
Niphilile mfowethu, ubinjani lani khona ngapha?
Hayi, thina siphilile. Happy happy Easter.
Isikhathi esihle bakithi esokuthi sinangilele kubana inkosi uJesu yasifela nje ifela kubana into zisiqondele empilweni yethu lakho okwenzakalayo.
Ndlovini, lapho sagcina ukukhuluma kuhlelo uthinte udaba oluqhakathekileyo kakhulu, uthe elizweni akula zindlu eziningi ezilenjongo yokusiza abatsha ababhekane lodubo lokuthatha izidakamizwa ngesikhiwa bathi ama-rehabilitation centers. Pho kumele kwenze njani ukuze abatsha laba bathole usizo?
Nxa kungela ndawo ezifana lalezo, yikho sithola ukuthi intsha yethu ithola imuva on from one drug to next. So indaba ekhona abantu bengalungiselwa indawo zokubana besizakale. Ukusuka from one drug to the next yinto ezaphela, ngoba umntwana singambona ebambe noma ligwayi kumbe yimvanje zangkhona kumbe litshwala. Sesidinga ukuthi right, let's have a preventive measure. Thatha umuntu lo simhambise endaweni lapho angasizakala khona masinya.
Sibazwile abalaleli bengena kuhlelo ngeviki edluleyo besithi abanye abatsha sebethatha isidakamizwa ngenxa yokuthi isimo somnotho asimanga kuhle. Uthini ngalokho?
Ye, okuyinto kangikhona kusuka kube kube imbaxambili-ke khonapho. Ngoba singananzelelo sathola ukuthi ama-drugs abatsha laba abawathathayo suka benadele sebesidakele akula mzali uyabe bathengile, babe bezithengile. Ukutshengisela ukuthi kule mali yangikhona abalayo bona. So esikhathini sokuthi sithi hhayi, ngoba umumo ume kubi, kanti waye singathathi right thina njengabatsha wona lawa masinto esiwatholileyo sibone ukuthi senzani, whether sokuthi ama-frozen sithengile. Why sesithi thina hhayi umumo ume kubi kodwa sithathe njijana nalesilayo siyedinga izidakamizo? Kodwa esikukhohlwayo futhi ukuthi zona izidakamizo zangkhona kulokuthiwa ngama-health issues okusuka kube kukhosta isidinga empilweni yomuntu ukubana esizakale kumbe ephile kahle.
Lo munye umbuzo ophathelane lo munye umama osithumezela umlayezelo esithi hhayi, mina ngibona ngani umntwana wami uyathatha izidakamizwa, izinto azimanga kuhle ngikhaya, ulawo yini amazwi okunikeza lo mama?
Umama lo into engamxwayisa yona ukubana ye ngamthande umntwana lo. Ukumthanda kwangikhona ukubana ngambonele indawo eyiyo engakwanisa ukuthi encediswe, ephiwe uncedo olufunakalayo ukuze ekwanise ukuphuma kuze nalezo zidakamizwa.
Umama lo angathi ngifuna usizo likaNdlovu, kumele ayephe ukuze akuthinte?
Nxa bendinga befuna usizo lokuncediswa endabeni leyo, ngitholakala kunombolo lezi 0772 399 734.
Mnumzana Ndlovu, ngiyabonga kakhulu ukuba lawe kuhlelo, ngiyaphenda njalo. Happy, happy Easter bafo.
Ngiyabonga kakhulu bafo, lawe happy, happy Easter khona lapho.
Mthwakazi omuhle, nangu umnumzana uMthandazo Ndlovu, yena okumsebenzi wokusiza abatsha ababhekane lodubo lokuthatha izidakamizwa. Kodwa singakagqiba uhlelo, njengoba kuyisikhathi se-Easter, ngibone kuqakathekile ukuthi sithakazelele impilo kaJesu Kristo. Wothi ngilishayela ingoma kaLorraine Maplanka Stott uthi noma kunzima bekezela. Bekezela, ingoma eka Lorraine Maplanka Stott. Happy Happy Easter, mthwakazi omuhle. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami, ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3, BigMyke3, iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9. Isikhathi du kwanelo kwalamhla, olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, mthwakazi omuhle. Bye bye.
Sele Thembali lukholisile uhlelo lwabasakhulayo. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda, ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela namhlanje abalaleli bonke kusihlwa. Ngiyabonga ukuba lami kuhlelo sixoxisana ngelizwi likaNkulunkulu ngesikhathi sikhangelele i-Easter lokuvuka kukaJesu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngibuye lombhalo esiwuthatha kuMateyu ichapter ka-28. Sikhangele ukuvuka kukaJesu. Ivesi ka-1 uyachasisa ukuthi kwathe kupheleni kwesabatha, ekudabukeni kokusa ngosuku lokuqala kweviki, kwafika uMariya uMagdalene lomunye uMariya ukuzabona iliba. Kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu ngoba isithunywa senkosi sehla sivela ezulwini sagiqa ilitshe sahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwaso kwakunjengombane, lesembatho saso sasimhlophe njengongqoqwane. Abalindi bathuthumela ngokusesaba, baba njengabafileyo. Kodwa isithunywa sathi kwabesifazana, lingesabi lina ngoba ngiyazi ukuthi lidinga uJesu obebethelwe. Rakho lapha ngoba uvukile njengokutsho kwakhe. Wozani libone indawo lapho abelele khona. Hambani masinya litshela abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Uza kulandulela ukuya eGalili, liza kumbona khona. Khangelani sengilitshelile. Lindaba iqakathekile kakhulu esiKristwini, njalo nyakwazi ukuba khathesi sivela ukuthokozelela i-Easter. Abaningi besiphakathi kwama-conference, abaningi lokhu siphakathi kwawo. Kodwa indaba eqakathekileyo lapha esingayo yikuthi uJesu uvukile kwabafileyo. Indaba emnandi namhlanje yikuthi uJesu ngokuvuka kwabafileyo wanqoba ukufa, wanqoba udonsi lokufa. Akutsho ukuthi yiloo laloo okholwa kuye laye uyanqoba ukufa. Ukona komuntu kwaletha udonsi lokufa. Yikho kwenza ukuthi lanamhlanje sonke siyaguga, siyathola kuba lezinto eziningi ezenzakalayo. Akula muntu ophila kuze kube naphakade lapha emhlabeni ngaphandle eze efe aye ekuphileni okunaphakade. Lapha sihlangana labantu ababehamba loJesu, usefile usebethelwe siphambanweni kwakungani yonke into isiphelile kodwa sihlangana labo mama ababili ababa lethemba ukuthi into leyo Jesu ayebathembise yona ukuthi uzavuka kwabafileyo yiyo eyabenza ukuthi belunguza bekhangela ithuna ukuthi kambe ithuna liyana lokhu likahle ulokhu ekhona yini baba ngabo kuqala ukuba bebekwazi batshelwe ingilosi ukuthi lo elimdingayo kasekho lidingana ophilayo kwabafileyo nanku ukukhuthazwa sikuthola elizweni ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuvusa kwabafileyo leyo nto ebesifisa ukuthi ayivuse njalo nanti themba lapho ukuthi siyazi ukuba yena onamandla phezu kokufa uyakwanisa ukuthi avuse njalo imphefumulo yabantu esibathandayo bephile kuze kube naphakade nxa bekade bekholwa kuye ikanti lapha mina ngikuthatha lokhu njengomfanekiso njalo ukuthi zingaba khona ezinye izinto ebesempilweni zethu ebesizenza kumbe umbono uNkulunkulu abesinike wona uyafika esigabeni sokuthi sicabange ukuthi halokhu sokuphelile kodwa into engifuna ukukhuthazana ukuthi kulelanga elesithathu lapho uThixo avusa khona umbono nalo ayevele kunike wona ngakho namhlanje ngifuna ukusikhuthaza ukuthi asibe nokholo asithembeni ukuthi uNkulunkulu yena owavusa uJesu kwabafileyo unakho laye ukuthi lathi asivusele izinto zethu ezehlukeneyo ebese sithethi na sokufile sokuphelile
akuyiphethe mfundisi
baba ngegama likaJesu sithemba ukuba lawo mandla avusa uKristu kwabafileyo azokusebenza njalo lawo empilweni zethu asiphilise kulabo abagulayo njalo avuselele imbono owayifaka empilweni zethu ngegama likaJesu amen.
Lolo be kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Silethemba libusisekile ngentshumayelo kamfundisi.
Wow. khalake ngesikhathi bembethela esiphambanweni wathi Eloi Eloi lama sabakathani Nkosi yami ungishiyelani na Ingoma ke esishayela lina ke balaleli lamhlanje kulilanga lePhasika ilanga lokuvuka kuka Jesu Kristu kwaneleke olivalelisayo ngenkulu injabulo ngontungamili inkomo lebelo busuku obuhle
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe